Ichokwadi kuti makore apfuura nyika yedu yeZimbabwe yaizivikanwa zvikuru panyaya yematehwe. Matehwe aya aigadzira bhutsu, makapeti anenge ari ekugarira. Zvakadaro isu takanga tichinyanya kuzivikanwa nekuchengeta mombe, mombe dzakawanda. Nyaya yematehwe yakatobvira kare.
Munorevei apa?
Kubva madzitateguru edu achiri kuvhima kusvikira vakuchengeta mhuka vachikwanisa vega kugadzira matehwe. Matehwe aya aigadzira bhutsu kumakambani akaita seBata. Bata ikambani hombe chaizvo iri muno muZimbabwe, asi yakanga isiri Bata yega, kwaive nemamwe makambani zve akawanda.
Ko chii chakazoitika apa kuti zvisadai kuti Zimbabwe irambe iri pamusoro-soro pakugadzira zvinhu zvematehwe?
Nekufamba kwenguva nekuchinja kweikonomi yedu, taona kuti hatichakwanisa kugadzira matehwe, mabhachi, mahendibhegi, mabhandi zvataikwanisa kuita mazuva apfuura. Asi zviri kuitika manje mugavhenmendi yapurezidendi vedu vamunangagwa vakatituma isu seMinistry of Industry and Commerce kuti taakuda kuti muchiita muchirungu production, meaning local production, tichireva kuti zvinhu zvatinogadzira tega muno muZimbabwe zvisiri zvinhu zvatinongomirira kuti zvibve kunze kweimwe nyika.
Vari kukurudzira kuti muite sei apa vamunangagwa?
Saka president vari kukurudzira kuti palocal production apa ngatichigarai pasi tidzidzise macommunities nevari kumaruwa kuti kuchengetedza matehwe zvinofamba sei. Ministry ya Agriculture yakaita Agriculture Recovery Program. Zvakadarozve vane livestock program, zvichireva kuti kuwedzera mombe dzedu mumaruwa. Saka tichienderana neprogramu yekuwanda kwemombe, zvichaenderana zvakadaro kuti agriculture pamwe chete neMinistry of Industry and Commerce taakuita yatinoti leather value chain.
Saka imi sebazi rehurumende zvii zvamakaita kuti mumutsiridze kutengeswa kwematehwe?
SeMinistry of Industry and Commerce takambva tanogogodzoo kune vatakashamwaridzana navo vanobato rinonzi reComesa. Saka ivo pakukumbira kwedu vakambva vateerera, vakateererazve zvinotaurwa naPresident kuti tiri kuita re-engagement, tiri kuda kuti mainvestors auye muno. Saka takapuwa mari inosvika ku15 million neComesa kuti titange kuita leather production.